Mufananidzo 15. Chifananidzo chegoridhe. Dhanieri 3 ndima 1 kusvika ndima 12. Exodus 20 ndima 4 na 5. Mambo weBhabhironi akaita chifananidzo chikuru chegoridhe. Akadana vabati vake vose kuti vauye kuzochiona. Mumwe muranda wamambo akarayira vanhu vaivapo akati, pamunonzwa kurira kwezviridzwa zvakawanda, munofanira kuwira pasi mugonamata chifananidzo chegoridhe chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani asingawiri pasi achinamata achakandwa muvira romoto pakarepo. Shadrach, Meshach naAbednego, shamwari dzaDhanieri, vakaramba kunamata chifananidzo. Vainamata Mwari chete. Vaiziva mirayiro yaMwari unoti, usava navamwe vamwari. Usazviitira mufananidzo wechinhu chipi zvacho chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura. Usafugamira kana kuzvinamata. Vamwe varume vakaenda kuna mambo ndokuti, asi pana vamwe vaJudha vamakagadza pamusoro pamabasa enyika yeBhabhironi, Shadrach, Meshach naAbednego, vasingatombotereri imi mambo. Havamboshumiri vamwari venyu kana kunamata chifananidzo chegoridhe chamakamisa.